Genesisi chitsauko chegumi. Iyi ndiyo rondedzero yamarudzi aShemu, Hamu naJafeti, vana vaNoa, avo vakaitawo vanakomana mushure mamafashamu. Vanakomana vaJafeti vanoti: Gomeri, Magogi, Madhai, Javhani, Jubhari, Mesheki naTirasi. Vanakomana vaGomeri vanoti: Ashikenazi, Rifati naTogarima. Vanakomana vaJavhani vanoti: Erisha, Tashishi, Kitimi naRodhanimi. Kubva kwavari ivava vanhu vomumahombekombe egungwa vakapararira munyika dzavo nedzimba dzavo pakati pendudzi dzavo, rudzi rumwe norumwe nomutauro warwo. Vanakomana vaHamu vanoti: Kushi, Miziraimi, Puti naKenani. Vanakomana vaKushi vanoti: Sebha, Havhira, Sabhati, Rama naSabhuteka. Vanakomana vaRaama vanoti: Shebha naDhedhani. Kushi akanga ari baba vaNimirodhi, uyo akanga ari murwi ane simba panyika. Akanga ari muvhimi mukuru pamberi paJehovha, ndokusaka zvichinzi saNimirodhi, muvhimi mukuru pamberi paJehovha. Maguta okutanga oumambo hwake akanga ari Bhabhironi, Ereki, Akadhi neKarine munyika yaShinari. Achibva munyika iyoyo akaenda kuAsiria, uko kwaakandovaka Ninive, Rehobhoti iri neKara, neReseni riri pakati peNinive neKara, rinova ndiro guta guru. Miziraimi akanga ari baba veAva, vaRudhi, vaAnami, vaRehabhi naNafutuhi, vaPaturusi naKasiruhi, kunova ndiko kwakabva vaFiristia navaKafutori. Kenani akanga ari baba veAva, Sidhoni dangwe rake, navaHiti, vaJebhusi navaAmori, vaGirigashi, vaHivhi, vaAriki, vaSini, vaAvhadhi, vaZemari navaHamati. Shure kwaizvozvo, dzimba dzavaKenani dzakapararira, uye miganhu yavaKenani yakasvika kuSidhoni, yakananga kuGerari kusvikira kuGaza, uyezve yakananga kuSodhomu, Gomora, Adhima neZebhoimi kusvikira kuRasha. Ava ndivo vanakomana vaHamu nedzimba dzavo uye nemitauro yavo munyika dzavo nendudzi dzavo. Shemu akaberekawo vanakomana. Mukoma wake akanga ari Jafeti. Shemu akanga ari tateguru wavanakomana vose vaEbheri. Vanakomana vaShemu vaiti: Eramu, Ashuri, Afakisadhi, Rudhi naAramu. Vanakomana vaAramu vaiti: Uzi, Huri, Geteri naMesheki. Afakisadhi akanga ari baba vaShera, uye Shera ari baba vaEbheri. Ebheri akaberekerwa vanakomana vaviri, mumwe ainzi Peregi, nokuti pamazuva ake nyika yakakamurwa. Zita romununʼuna wake rainzi Jokitani. Jokitani akanga ari baba vaArimodhadhi, Sherefi, Hazamavheti, Jera, Hadhoramu, Uzari, Dhikira, Obhari, Abhimaeri, Shebha, Ofiri, Havhita naJobhabhu. Vose ava vakanga vari vanakomana vaJokitani. Dunhu ravaigara raibvira kuMesha rakananga kuSefari, kunyika yezvikomo yokumabvazuva. Ava ndivo vanakomana vaShemu nedzimba dzavo uye nemitauro yavo munyika dzavo nendudzi dzavo. Idzi ndidzo dzimba dzavanakomana vaNoa maererano nezvizvarwa zvavo pakati pendudzi dzavo. Kubva kuna ava ndudzi dzakapararira pamusoro penyika shure kwamafashamu.